mimi wedu kudoko mitingati wanoshandira kuri kwa pathology lab University of Zimbabwe wariwo mumwe member expert advisory committee yedu wakaongorora namba idzodzo kuti waone kuti kana ukatarisa namba dzevanhu vari kufa nechirwere ichochi wanozoita mapostmortem wachianalyza data kumalebhu kwavo ikoko wazhinji wacho wakamira sei wakatizitaura kuti wazhinji wacho wanopfuura 90 vanenge vasina kubayirwa nhomba.
Izvi zvinorevei tichitarisa zviri kuitikawo kuamerica nekune dzimwe nyika?
Zviri kutoitika kuno ndo zviri kuitikawo kumwe, zvichireva kuti ndo zviri kuita kuti tirambe tichingopusha kuti vanhu vese veoka mukabayirwa munogona kuvharidzira kuti musabatwe nechirwere zvakasimbarara zvakanyanya iyetetetezietizizi kana kuti munovharidzirawo kuti musanofe nechirwere ichocho nekuti vazhinji vari kufa nechirwere icho wakaonekwa vachinge vasina kubayirwa.